chandinoda kutanga kutaurira munhu weZimbabwe ndechekuti Didmus Mutasa munhu mukuru kwazvo, zvokuti kuti vangoramba vachipota vachinyorerwa matamba asina nemusoro akafanana nekunyorerwa kunzi kwaita Diziri kuningirike nezvazvazvo. I think vanhu veZANU-PF vanofanira kurespekta vakuru vavo, kwete kuti varamba vachivanyorera zvisina kana nemusoro wese. Kana paine munhu mumwe chete angabude pachena chaizvo kuti akadzivirwa nyaya dzepolitics pasina charge yaakapiwa, anofanira kubuda pachena. Vanofanira kubva vavanyorera vachivapa information yakakwana kuti iko ini ndakadzingwa machages akanyorwa pandaidzingwa pacho ndeawawo asina nemusoro wese anoratidza kuti ndezvematongerwo enyika. Uye isusu tiri mapoliticians semakanzerazi handisi tinodzinga vanhu vakaita semapurisa, isinodzinga vanhu vakuru madirectors ndovatinodzinga. Mapurisa nechiko mapatrolmen vanodzingwa nevatungamiriri vavo vanova takatowana vari mamabasa nechekare. Vazhinji vacho vanotovo futi maoveterans kare, zvamunoziva mese kuti maoveterans vedu mazhinji akaenda kanopinda chipurisa mukanzu nanhasi tingori navo. Ndo vari kuita machachishitsa acho iwayo emhosva dzinenge dzaparwa nevakomana vechidika kuti vati tiri kupinza vanhu vasina kana nemaall levels zvakare. Vanofanira kufenisha mukuru wavo vadidmas Mutasa kuti vagonyadzisa mukuru nekumutaura nyaya dzina maturo.
Matima tambirawo here mashoko enyunyuto iyaya kubva kuZANU PF?
Inini bandira hachanda atambira bachandingade kukutaura jonga ndechekuti ndinogara nevanhu vanobva kuZANU PF kakawanda wanda vanosvikoya mbosi mangu vachitaura matambudziko azvinyuto zvavainazvo tichivagadzirira tichitonwa vachibvamo vafara chaizvo chaizvo. Asandawana manyuto iwayo kuda nekufamba kwandakamboita mazuva mashoma apfuura zvangadaro zvinyuto izvo zvakananga kuna meya. But nyange zvakaenda ini ndinonyatsotaura pachokwadi kuti hakuna zvinhu zvakafanana naizvozvo, hakuna munhu anodzingirwa pasina mhosva. Isu tiri kanzuru yekutanga zvichida yatiramba yakachengetedza vashandi, isina mbiri yekudzinga vashandi. Asi kutoti kana munhu haanyanyowapa roho mhosva tinotombopota kuti musangodzinga dzinova. Asi kana munhu haanyanyopa roho mhosva vanodzinga, vanodzinga mafunctionaries isitaratidzwa mhosva dzacho tinozongoti touirana navo. Inouya kukanzuru irengu isingonzi notai, kwete kuti tinenge tine chekuita kana kuramba kana kuti inenge iri kungori for noti.